Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi, uri musi wechitatu, mbudzi 13/2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZESA yoyambira kudzimwa zvakanyanya kwemagetsi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kusangana iko zvino nevachangosarudzwa kutungamira nyika iyi vaDonald Trump. Kusagadzikana kwezvinhu muMozambique kukanganisa nyaya dzekutengeserana mudunhu reSADC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. ZESA iri kuyambira kuti magetsi achatanga kudzimwa zvakare zvakanyanya sezvo gwenya remarasha rekuwange risiri kushanda zvakanaka. Mumashoko kuvatori venhau, kambani iyi inotiwo gwenya rinoshandisa simba remvura rekukariba ragara ragwadama nekushaya mvura. Vamwe vakawanda vataura neStudio 7 vati magetsi ave kutodzimwa kwemazuva maviri. Mukuru weZESA vaSidney Gata vaudza Studio 7 kuti iite zvekutumira mibvunzo. Asi tanga tisati taita izvi pataenda pamepo. Mukuzeya nezvematambudziko anokonzerwa nekudzimwa dzimwa kwemagetsi, tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano.
Makambani mazhinji anenge akumanikitswa kushandisa ma-generators. Ongoro yetakaita inoratidza kuti mutengo wekwoti ye-generator tichitasa per kilowatt hour inenge yausvika 33 cents per kilowatt hour in US dollars, right? Zvichireva kuti inenge yakusvika more than 2 times normal price inoshadyiwa neZESA.
Izvi zvinorevei?
Makambani mazhinji anonge akutadza kuzoproduce. Nekuti makosti wayo haazo hakwanisi kuhamika. Takaona ime retailer, retail sector, retail supermarket, which I cannot name, on professional ground. Last year, la Furat, nakashandisa maliters 80, shika 33,000 liters. As magetsi anga achirina mazuva achiiwayo. Takaona kuti gore rino vashandisa about 3 million liters kubva pa 37,000 liters. Tikazo hii multiply mare maliters iwe 3 million liters. Kureva kuti supermarket iyi yakashandisa $4.5 million cost yemagetsi yegenerator kushandisa diesel. Tisikaverengi marepairs and maintenance yemagenerators. Saka unoita seprofit yacho kana uri kambani. Kumining sector tiri kunzwa kuti vane malosses avakaita anopfuura $500 million. Saka chinoita kuti shungurudza chekuti last year ZANU-PF yakuenda kumaelections neopposition. Takanzwa kuti president vakavhura wange power station unit 7 unit 8 yanga yagadzirwa nemachina. Zvino gwaro reZESA rakutaura kuti yafa yabuda maintenance kuyazofa sei yakavhurwa last year panenguva negore.
Saka pangagadziriswa sei kuti dambudziko iri ripere, nekutiwo iye iri kutiwo rimwe dambudziko nderekuti kukariba hakuna mvura.
Vakaitonokera Colgate. Magetsi has it's not a short term plan. Zvinhu zvinoitwa zvinorongwa pane nguva yakareba long term plan. Magetsi atina waya akagadzirwa naSmith kuma1965, 1960, 1940. Saka haungati uri hurumende kati wapinda muhurumende worara nezamo mukana wechiti magetsi haana kwaanoenda. Iyo climate change iri kuuya, tiri kuinzwa mvura yekukareba inobva kuDRC. Saka nekuti kunzi hakuna mbere zvakanaka taifanira kungovidzivaka kuti mvura yedu ichapesera yashoma. hatina chitambo juma baba. Saka ari gadiri siki do andada kutaura parifi ende kuti gadiri nyadzi magets kuti zvotana magets tomboti nhasi aona investor chacha une mari yakawanda tomboti amuka taita rombo rakanaka Elon Musk auya muzimbabwe ari ndokuendesa magets yotora 5 years.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paDurban University of Technology vachitaura fari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kusangana iko zvino kumuzinda wavo weWhite House muWashington DC nevachangosarudzwa kutungamira nyika vaDonald Trump. Aka ndeke chipiri vaviri ava vachisangana kubva muna 2020. Muna 2016 pavakasarudzwa kekutanga kutungamira nyika, vaTrump vakaitawo musangano wakadai nevaive mutungamiri wenyika panguva iyi vaBarack Obama. Misangano iyi ndeyekugamuchidzana masimba murunyararo. Mukuzeya nezvekukosha kwakaita musangano yakadai, tabata gweta uye vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Zvakakoshera yatingati demokrasi yemuAmerica munomu kuti kanawo maelections apera, president anenge achinzi ari kupinda afawa kupindawo achiziva kuti ari kusvika achibatawo ofisi yakasiyawo zvakanaka, ende ofisi inofanirwa iri iyo ichava ichitungamirawo nyikawo zvakanaka. Saka izvi zvinobatsira kuti whatever my institutions angaiva achipresidewa over navaBiden avewo achiacceptawo kuti aiwa pakuuya mutungamiri mutsva anovawo vaTrump, ende zvinhu zvinobatsirawo zvekare confidence in kubatwa kwenyika nevatungamiri.
Ko iwo mapazi mamwe amataurayo ane zenge akushanda sei kubva pari zvino kuenda pachatoreswa mikuva Trump musi wa20 ndirawo gore rinowe?
America ine matingati mainstitutions arasimba. Saka kusvika vaTrump vazopindawo pachigaro anenge achingoripo, but tinoziva kuti every time mutungamiriwo anenge achiuyawo anouyawo achizoshandurawo atingati vatungamiri vemapazi yayo kuti angave achida kushanda navo here kana kuti anokwawo achida kuappointawo vamwe vakewo vanyuwani vachave vachifambawo nemapolicies ake sanew president. Saka mapazi aya anicharamba aripo, ende zvichave zviri zvinhu zvokuti president munyuwani whatever policies vachauya navo vachangada here kuti vachave vachichinja vanhu vanotungamira mapazi ayo kana kuti vanongovasiya akadaro.
Asi hapazoitawo here matambudziko vamasiye tichitarisa kuti vaTrump vakatosarudzwa kuti vazotungamira nyika kutanga gore rinouya? Sarudzo dzakaitwa musi wa5 mbudzi, asi vaBiden vanoramba vari muofisi kusvika musi wa20 ndira. Hapaite matambudziko apa kuti mumwe anogona kunge akutoita kunge ndiye akutungamira kana kuti?
Izvi zvinhu zvagara zviri mubumbiro remutemo reAmerica, ende zvinhu zvagara zviripo kwekanguva karipo. Nango yedu takazoona kuti pamaelections akapfuura apo pakaita senge pakanga pakuda kuti asinge pakuda kuta dambudziko. But the reason why pachizoita kanguva ikakaka kwekuti panova nenguva yekuti mutungamiri mutsva azouya kana muna January inyaya yekuti whatever zvaiitwawo nemutungamiri uyo achangobva kumaelections ave achiwinda down, and kana pane mapolicieswo aida kuva achigadziriswawo kuti achipedziswawo ndozvavanenge vachiita.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Mutungamiri webato rinopikisa rePodemos muMozambique vaVenancio Mondlane vange vakurudzira vanhu vemunyika yavo nhasi kuti varatidzire nhasi namangwana vachivhara mabhodha. Izvi zvinotevera kugunununa kwevanopikisa kuti sarudzo dzichangobva mukuitwa dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Vanorwira kodzero dzevanhu vanotiwo vanhu vari pakati pe40 to 50 kana kuti between 40 ne50 vaurayiwa kunyanya nemapurisa mukuratidzira kuri kuitika. Asi hurumende yenyika iyi iri kuramba kuti sarudzo dzakabirirwa ichiti vanopikisa havadi kukundwa sarudzo. Nyaya yekuratidzira kweMozambique inonziwo iri kukanganisa zvikuru zvinhu mudunhu reSADC kunyanya panyaya dzekutengeserana. Mugozeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa, Dr. Calvin Mudzingiri.
Zvino kuna kukanganisa mabasa evanhu nenyaya yekuti zvinhu zvinenge zvichigadzirwa zvinokwanisa kumira kugadzirwa nenyaya yekuti hakuna kwazviri kunotengesewa. Vanhu vangomira panzira vasingakwanisi kutambira mhuri yavo, kana kuti makambani anogona kutorasirwa futi nekuti vanhu vakanga vangomira vakagara panzvimbo vasina chavari kuita vachibhadharwa vachimira kuti mapoda afurwe. Zvinogona kukanganisa futi zvoupfumi.
Asi semaonero enyu, SADC inokwanisa kugadzirisa here nyaya dzakadai kuitira kuti nyaya dzeupfumi dzinge dzichifambira pamberi zvakanaka mudunhu?
Hongu ichinhu chinhu chisinganetsi, asi chinhu chanofanira kuti SADC haisati yava nemasimba akawanda kuti vanoti zvavanenge vakataurirana zvavakanyorerana pasi vanozviteedzera. Saka naizvozvo hazvizonyatsi kuita kuti vanhu vateedzere mutemo sematevedzero aNFAMPITI.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Nyaya dzesarudzo inyaya dzinofanirwa kuitwa pajekerere, dzinofanirwa kuita kuti vanhu vese vave vakasununguka. Ende ndiyo hwaro hwakaita kuti vanhu vakawanda vati vaende kuhondo, vaendera kuhondo kuti vanhu vavhote zviri pachena. Saka naizvozvo vatungamiri veSADC vazhinji vanhu vakarwira nyaya dzevhoti, asi ivo vava muzvigaro. Toona sekuti vazhinji vavo vanongoita masarudzo dziya dzekuti dai ndaita masiya ndaita kuti tingoita sekuti pane zvaitika. Asi vanoona vanenge vari kunzi vanenge vachiti pamwe maitiro anenge achiitiwa musarudzo yacho anenge asina kutsarukana, nekuti kwese kwatinoona kunoitwa sarudzo dzinenge dziri pachena vanhu vakaputikana vose mativi anenge aenda kumavhoti. Masimba anochinjanwa pasina kutaridzira kana kuurayana kwevanhu kana kupondana kunozoitika kana kuputsana nokupisana kwetingati zvivakwa nezvinhu zvinenge zviri munyika. Tingapa muenzaniso wakaita zvakaita kuBotswana nedzimwewo nyika dziri muno muSADC dziri kuratidza kuti dziri kutora dziri kuita sarudzo pajekerere.
Dr. Calvin Mudzingiri inyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa. Vanga vari parunare kuSouth Africa kwakare. Musangano wepagore weAfrica Journalism and Media Summit watanga nhasi muHarare uchitarisa nyaya dzekushandiswa kwemishina yechizvino-zvino pamwe nekutarisa nzira dzinoita kuti makambani anoburitsa nhau ararame munguva dzino apo mari iri kunetsa kuwana. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Vatori venhau nevanotungamira masangano anomirira kutorwa nekuburitswa kwenhau vari kupinda mumusangano uyu vachizeya mamiriro akaita zvinhu mukutorwa nekuburitswa kwenhau panguva iyo pava nemishini yechizvino-zvino uye mari dzichinetsa kuwana. Mukuru wemedia center muZimbabwe vaErnest Mudzengi vanoti upfumi hauna kumira zvakanaka munyika nekudaro vatori venhau vave kungoshandiswa kunyange nevanoita zvematongerwo enyika kufambisa mashoko asina chokwadi chakazara.
Haizvi mukatarira maita vurombo mumapato kana kuti maorganizations anoita nezvekutora kwenhau nekubudiswa kumashoko, izvi zvakonzera kuti pave nouori. Vatori venhau havachaiti basa ravo nemazvo, havachatevedzeri hwaro huya hunganzi maethics.
Mutungamiriri weAfrica Editors Forum vachechiri Oteno vatiwo kunyange mishini yechizvino-zvino ichiita kuti basa revatori venhau rive nyore haigone kupedza matambudziko ese ari kusanganwa nawo nevatori venhau.
Of course, it doesn't solve all the problems around distribution because there are still those who are not connected. Adaptation is a first key thing. I mean, the African story is the African story.
Hazvipedze matambudziko ese kunyanya takatarisa nyaya yekuti vamwe havasati vave padande mutande. Vatori venhau vanofanira kudzidzawo kushandiswa kwezvinhu izvi nekukasika.
Mukuru wesangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations, Amai Sandra Mazunga, vati mishini yechizvino-zvino inofanirwa kushandiswa pamwe nekuzivikanwa nemunhu wese.
AI iripo, but not idzike midzi chaiko, kuna na Binga chaiko, kuna mamwe community radio station edu, kuna na Chipinge kuchecheche kugarawa. Tukudao kuti vazivewo, vashandisewo, but now dzinenge data, chinhu chinodhura. Takatarisawo masmartphone, chinhu chinodhura.
Mutori wenhau apindawo mumusangano uyu, Piriti Chavango, atiwo mishini yechizvino-zvino inoshandiswa pamadande mutande iri kuita kuti basa rake rive nyore.
Ende zvinondibatsira pakuti basa rangu rinenge rave nyore, zvinhu zvainditorera pamwe awa ndichiita ndakukwanisa kungozviita nemaminitsi mashoma shoma, nenyaya yekuti ndakuziva matechnologies nematools ari advanced anondibatsira kuti ndive ndichi.
Rimwe remasangano akaronga musangano uyu reConrad Adenauer Stiftung rinoti kutapwa kwenhau nekufambiswa kwemashoko kwakakosha zvikuru nekuti ndizvo zvinotsigira gutsa ruzhinji uye kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko vaJennifer Muswere, avo vange vachitarisirwa kutaurawo pamusangano uyu, vaudza Studio 7 kuti vakundikana kuuya pamusangano uyu asi vanotarisirawo kuzotaura mangwana pazuva rekupedzisira. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedinginira rinoti Reinventing Journalism in the Age of Disruption. Sangano reUnited States Aid for International Development, kana kuti USAID, ndiye rimwe remasangano anotsigira musangano uyu gore regarega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Vateereri, tinokumbirai kuti mubatane nesu padande mutande reWhatsApp, moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, mobva matifarira kubaya kana kuti kubaya pakanzi follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu, patinokupai link yeWhatsApp VOA Shona. Tinokupai nhau dzinenge dzichiri kupisa. Govanai nevamwe nhau dzedu dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Vamwe vakaremara vanoti kunyangwe mvura yatotanga kuturuka vari kutadza kuwana mbeu nemafotereza zvakavimbiswa nehurumende nezvikonzero zvakasiyana siyana. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Mumwe vakadai ndiamai Gedis Maringire vekwasadza kuchivhu vakaremara makumbo, avo vakati havasati vanyoresa kana kupuwa mbeu nekushaya ruzivo rwechirongwa ichi.
Takandwa vapedza kunyoresa, hatina chatakambotonyorwa kana kuti chatakawana, hapatorina. Kureva kuti ivo pavari havagoni kutikoshesa, havagoni kutiona kuti tiri vanhuwo. Ivhi ndichirarama neurema hatiri, bati pari zvino havagoni kutikoshesa, havagoni kutiona. Ndochokwadi chiripo ichocho, nokuti taipangwadi dero tiri isu tatanga kupiwa first preference, asi hatina kutonyorwa kwacho, hatitorina.
Vamwe vakaita saamai Memory Masunga vekuwa 20 kwachii vanoti vari kunzi vatange vachera makomba izvo zvino varemera.
Ndandichikumbirisawo kuti dai waro hurumende yatinzwawo chimo chedu kuti panouya mapresidential inputs embeu, zviri kudiwa takazvinzwa, but kwatiri zvinotiremera zviminda zvitatu zvedhigauti boiti apa tine hurema hwakasiyana siyana, saka zvimunda zvitatu hatimbotozvigoni.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo gurukota rezvekurima Dr. Angelus Masuka vange vasingadairi nhare mbozha yavo. Asi munyori mukuru muhofisi yegurukota remasvingo Dr. Admo pazvakavambwa vati hapana kusarura.
Ndichitarisa malisti evanhu vari kubatsirwa, ndiri kuona kuti vakaremara ivava vatoriwo muzvirongwa zvepfumvudza intwasa, vakatoita makomba avo, saka pari kupuhwa vamwe mbeu kutowanawo mbeu vachitodyara. Pana ari kusara kufukudzwa nehurumende, leaving no one and no place behind.
Asi vanohwira kodzero dzevakaremara musangano redisability Amalgamation Community Trust kana kuti DACT vaHenry Chivanga varamba vakamira nerekuti vari kusiyiwa.
kuita. Zvino tofanira kuita ndezvekutoti vose vakaremara vanenge vakanyogwa kokutanga kuti vomuraini vagova vanovatakuriravo. Tinodavo kurima sezvinongoita vamwe. Tinodavo kuwana zvinobva kuhurumende semawanira anoitawo vamwe. Musatisiya uye musadya zvevapfupi nokureba. Migove yedu ndeyedu, regai uye kwatiri.
Vanorwira kodzero dzevakaremara musangano reZimbabwe International Disability Amalgamation Trust ZIDAET uye vari mambo Chimbani Magudu vakava mugwadi vakurudzira madzimambo nemasabhuku kuti vasaomesere vakaremara nekuti vauye kumusangano yekunyoresa ivo vachivaziva mazita avo mumabhuku avo.
Zvimwe zvezvinhu hatidi kuomeserana tichiti iwo unotoziva kuti munhu uyu agoni kufamba uye kure womuti uya kune iwo uchingoziva kuti anogara muraini mako. Masabhuku namadzimambo vamiriri vehurumende, saka ndinokurudzira madzimambo namasabhuku ngatiitei zvunhu nopa chimiro tigone kumirira hurumende yedu zvakanaka nokuti hurumende iri kuita basa rakanaka.
Vachitaura pakuparurwa kwechirongwa chepfumvudza kubhowera mwedzi wapera, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati hurumende ichabatsira mhuri dzinosvika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu munyika 3.5 million nembeu senzira yekurwisa nzara gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanosvika mamiriyoni makumi matatu nematatu kana kuti 33 miriyoni muNigeria vakatarisana nenzara inotyisa. Izvi zvakonzerwa nematambudziko akaita semafashamu emvura, hondo uye kukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa pamwe nekusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nekambani yeEagle Eye Construction iri muZimbabwe, iyo iri kushanda nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoda kuvakirwa dzimba nezvimwe zvivakwa kubatsirwa munyaya dzekurima pamwe nekuchengeterwa misha. Muhurukuro yedu yanhasi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru wekambani vaAlidi Chipanda, avo vari kutungamirawo zvirongwa zviri kuitwa pamusha pavakufa munangatire avo vanogara kuBritain.
Vamunangatire ichokwadi vari kuBritain, asi vakatipawo basa iroro rekuti tivaitire utungamiri pamaprojects avo, tichivavakira, tichivaitira zvose zvavanoda vasipo. Chikonzero chakaita kuti vatitore isu tivaitire inyaya yekuti isu we are the company inoprovider maservices iwayo.
Vanhu vakawanda vari kunze kwenyika vanoti vanotya kutanga zvirongwa zvakaita saizvozvi vasipo kumusha ikoko. Imi muri kukwanisa sei kuisa chivimbo muvanhu vakaita savamunangatire?
Ichokwadi, kune vamwe vari kutoitirwa utsotsi zveshuwa, vamwe vari kuitirwa nehama dzavo chaidzo, vabereki vavo chaivo, vamwe vanoitira vana vavo utsinye vangava vari kuBritain kana vangava vanenge vasipo, kana angava mushandi kana umwe waangotsvagwawo kunzi amirire kuita izvozvo. Vamwe vanogona kuitwa uchitsotsi chezvakaita saizvozvo. Ndoo matambudziko mazhinji anonyanya kufesana especially kuvanhu vanoitirwa basa vasipo. Asi isu sekambani takaita werengedzo yese tikaona kuti nyaya yose kana pasina kuvimbika, pasina kutendeseka, hatina kwatinokwanisa kuenda. Saka takakoshesa chinhu chinonzi trust, kana kuti chatingati kuvimbika. Ndo chinhu chatinoshanda nacho inawa kambani, semashandiro andiri kuita navamunangatire pamaprojects ese amakaona pamasocial platform zvakasiyana siyana zvose zvebudiro zvamuri kuona.
Zvirongwa zvipi zvamuri kupa kune vari kunze kwenyika vamuri kuitira mabasa kumisha yavo?
Tiri kuprovida kuvakira vanhu dzimba, kuita marenovations, tiri kugadzirawo even madriveway, tiri kuitawo landscape, kudyarawo loni nekugadzirawo kudyara maruva. Zvese zvingada kuitwa kugadzira maplani edzimba, hatinei nekuti uri kupi, wherever kwaungava uri tinosvika.
Ko, pamusha pavamunangatire mabasa api amuri kubata?
Pane musha wose wavamunangatire pane zvose zvamuri kuona, zvose zvamira, midhuri yamira, mabhucha amira, mafish pond amira, jira uravo ramira, zvinhu zvavo zviri kufamba iko zvino tiri kugadzira kuti tikwanise kuvasimudzira main house yatoda kuvasimudzira futi pakati pemusha wavo iwoyo.
Mava nenguva yakareba zvakadii muchishanda navamunangatire?
Kubva January ndopandakatanga kushanda navo kusvika pari zvino tiri kungoshanda mune zvakanaka uye tiri kuramba tichiindirira mberi. Vakatomboisawo vamwe vanhu vaida kumbovaitira zvinhu kumasure pati pakanga pazova nemashotikati aiitwa, isu takazoinda ipapo tikatanga kumutsiridza zvinhu. Nazvino tiri kungomutsiridza zvinhu, zvinhu zviri kungofambira mberi.
Tinozwa kuti imi muri kumanejawo zvirongwa zvekurima nekuchengeta nguruve nehuku zviri kuitwa pamusha pavamunangatire. Magara muine ruzivo rwekurima here nechakare?
Iniwo ndiri murimi pache zvanguwo ndakazvimiririra tichibva kuside reconstruction, ndagarawo ndiri murimi. Saka vamunangatire vamunoona vari kuitawo zvefarming neinei, tine tichitoadvisana kuti murungu apa mamadii kuti mudai, apa mamadii kuti mudai, nekuti iniwo pache zvanguwo ndiri mufarming.
Mashoko apa hamungasiyira vateereri pane nonguva.
Mashoko angu ekupedzisira andoda kusiyira kuvateereri ndeyekuti misha ngaivakwe. Ungava une manishoni kupi, kungava kunze kwenyika kana kupi kwaungava une musha, asi kwawakazvarirwa kana padzinde kwawakazvarirwa unozongoda kudzoka zvekumusha wako iwoyo, musha wakavakwa.
Vanoda kukubatai vanokubatai papi?
Vanokwanisa kundibata pafone nhamba dzinoti +263 782 424147 +263 782 424147 ndo fone nhamba dzandinowanikwa idzodzo.
Vanga vari mukuru wekambani yeEgo Eye Construction vaalidi Chipanda vari parunare kumadziwa maShonaland Central naJonga Kandemire weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Haiwa chinoima inyanyiswa, chinoima magetsi aene ari kunyanya shupa, kachinoika digika taone kana yashiwa magetsi aene ari kunyanya zvowandira one side manje pakusheya. Vakuru kuzizi chinoima havasi kunatsogona kusheya magetsi zvakanaka, posi tiri kuti pane dzimwe nzvimbo dziri very crucial dzakaita sehospital nedzimwe nzvimbo dzinopambwa mvura idzo kuma water works. Hongu magetsi hafani kushayika ikoko, but kune mamwe malocation akafana nemalocation anowanika kunana Brundish neGhanu neCherima. Malocation ekuti akango anofanira kupuwa magetsi zvakafanana nemalocation ari kupa magetsi kakaita sekurengi nekunana Chitambo. Zimbabwe haifanira kutambura magetsi kudai, tine mari yakawanda zvisingaiti. Management board raises management yarenenga igadziriswe.
PaStudio 7 tibatsireiwo munyika muno, nyika yeZimbabwe, kuti mameja city vachikuita basa ravo here sekare zvataiziva yekuti munhu kana anonzi anopuwe mutongo nokuti first offender, repeat offender kana kuti the habitual criminal, ngaabviswe musociety ambogarawo. Izvezvi ukaenda kunomangara zvinotangira pamapurisa, unotoona munhu aapamberi pako kudzokera kumba waamangara ushaya kuti zvaperera papi. Ukaende kwameja city munhu anoita kana kuti makesisi anosvika 2030 echingodzoka maanaye mondi mbavha. Vari kuti tidiko munyika muno, hamusinawo here mutemo?
Maswera sei vateereri veStudio 7. Kana chiri chokwadi chiri kutaurwa kunzi kanzuru, kanzuru ndo yakazviita kupunzira vanhu dzimba, ministry of housing isingazivi. Chokwadi chokwadi, kuvhotera CC vanhu vachachema. Tinokutaurirai dzakuputswa dzimba idzi because vari against dzimba dzisiri pamutemo. Hamufi makatonga, tokuudzai chokwadi.
Regai nditaure mashoko ekupedzisira paamerica. Chandakaona hangu pamaelection ekuamerica ndeyekuti vanhu vemuamerica havasati vabvumira kana kuti havasati vatenda kuti mukadzi anogona kuvatungamira panyika yavo, because tinoona kuti makore apfuura vaDonald Trump vakakwikwidzana futi nemukadzi akarohwa, izvozvo vakakwikwidzana futi nemukadzi vakarohwa futi kumaelection. Ndinoona sekuti America haisati yava kuda kutongwa nemukadzi kazhinji kacho. Regai ndidaro muchidimbu. Ndine urombo nezviri kuitika paMozambique. Ngavarambe vakashingirira zvichanaka.
Ndinoda kutaurawo zvangu nenyesadhak iri kunzi kuda kuzoita musangano wemaelections muno uchichewa nenamunangagwa. Ndoiyoyo yotonga nyaya yacho. Nyaya yacho inobuda zvakanaka here? Nangagwa ndiye munhu akaba maelections emuzimbabwe, anitoone two times achibira maelections. Ndonzi ndouyawo cheya musangano wesadhak nekubiwa kwemaelections.
Aiwa tinotenda idzo ipfungwa dzevateereri vedu veStudio 7 dzisinei nesu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Tokusiya mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele. Musakanganwe chirongwa cheLife Talk parichataura nezvaro zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo muhle emsakazweni we Studio 7. Lamhlanje kungolwesithathu mhla ka 13 kuLwezi 2024. Igama lami nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bona ngathi amasola kungaba lendlela ehlambi yokuba nakufakwa amasola plants indawo eziningi, fakwe sibili amasola anamakhulu. Njiwa sengancedisa ukuba na leli indaba leyamagesi ibe nganeno.
Inkampani yezesa ithi amagetsi aseza silela kakhulu elizweni ngenxa yemitshina engasebenzi kuhle esitishini seWange.
A peaceful transfer of power is a very, very tough pill to swallow. Ngoba siyakwazi ukuthi ma umuntu edliwe ukhetho ukuthi accept ukuthi udliwe free and fair kaningi ningi uyabe engafuni.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uhlangana lozangena kulesi sikhundla osanda kunqoba kukhetho umnumzana Donald Trump. Bethukile abachayela izimota ezinkulu abangena kwele Mozambique lapho abamabandla aphikisayo abatshengisela khona emigwaqweni besola impumela yokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkampani ephehla amandla kagetsi ezesa ithi amagetsi aseza silela kakhulu elizweni ngenxa yemitshina engasebenzi kuhle esitishini seWange. Embikweni ewethulela muhla inkampani le ithe uhlupho lolu lukhwezelwa ukuthi isitishi seCariba asiphehli amagetsi aneleyo ngenxa yokusilela kwamanzi. Uhulumende uthi uleminye imizamo ayenzayo lapho amankampani athile azancedisa ukwengezelela amandla amagetsi elizweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Ambrose Sibindi ocubungula ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZCTU.
Kana kulo bunzima sibili ngoba amagesi singananzelela indawo eziningi. Abantu bavuka kwanapho ngama 4 kusiya ku 5 ekuseni amagesi ezihambile. Abantu bazibayelala kuye ngama 11 ngama 12 kusiya ngezindawo. Kwezindawo yaqeda amainsuku ezimbili, kwezindawo isuku lonke engabonakali. Abantu sokufanele badinga igas, so shoot abantu sebebhadala imali eziningi kade zingekho emandleni abo bana singene ku budget. So yilo hlupho olukhona lo lokuthi umumo omubi uzananzela ukuthi abantu balama fridge asasebenzi ngoba ngazuzama ukuthenga isitofu fire khona phana. Into ziyawonakala, so kuba lohlupho olukhulu. Abantu bayadubeka, abantu abasakwazi ukwenzeni ukuba nabaqalise ngabagcina. Ngoba sibili njengezakhamizi ziyakhala ukuthi sifelani elizweni lakithi eZimbabwe nxa umumo usunje. Abantu bebekhanya lingayo into leziba ngcono kodwa hayi ikhuba liyatshona nsuku zonke. Amagezi vele nje asengamagezi ngebiso. Ngoba eqinisweni ayabuya ebusuku nxa ebuyile abantu sebelele. So eqinisweni amagezi asisakwazi ukuwabona. So kuyahlupha kakhulu khonoko. Labantwana labazama ukuthi bayenze izifundo nge-Wi-Fi akusavumi ngoba into kuyabe icishile.
Kodwa sesikhangela yona imizamo kahulumende singathi iyasebenza yini njalo kahle kahle kuyini okungenziwa ukuqeda lolu hlupho.
Okungancedisa elizweni leZimbabwe kathesi ngomume esiyibona kulendlela ezimbili. Okokuqala ukuthi engxenye kuvulelwe abanye abantu babuyela bezozama ukuthi baletha amagesi bagayi banike abantu. Kodwa mfuna ukutsho futhi ukuthi khona abanxa lokhu senzakala kungabi ngomumo wokuthi uhulumende uyangena futhi kulawo makhampani. Kule ndaba le sikhona ngathi semhlabeni wonke ukuthi kube la masola. Sibona ngathi amasola kungaba le ndlela ehlampile yokuba nakufakwa ama-solar plants indawo eziningi ufakwe sibili amasola anamakhulu. Yiwa sengancedisa ukuba na leli indaba leyamagesi ibe nganeno. Ngoba ngalesi sikhathi kade sikunzima imizamo kahulumende siyabe siyizwa ukuthi kuzenziwa lokhu lalokhu kodwa kuphuthi lutho. Kodwa kuzenziwa lokhu lalokhu akuphuthi lutho. Satshela ukuthi hayi ngale wange masinya sokungathi sokulunga imithina leni silungiswa kule nto esezithengwa akuphuthi lutho. So ke ingxenye yokuthi sibe labanye abantu abazagaya amagesi okwesibili. Kube le ndaba nalesi ikhangelwa abantu umhlaba wonke ukuthi kade sizama ukuba la masolo ukuthi sithole amandla amagesi ngelanga. Ngoba le mtshina yakhona leyana yiyo abantu bathi le ntengo ephezulu kodwa intengo yakhona ingavele yenzakale ka-1 sokuyasinceda boze iminyaka eminingi singelahlupho. So sibona ngathi yiyo kuphela imizamo engazama ukuthi yenziwe kade sithi siphathisele.
Umnumzana Ambrose Sibindi ucubungula ezombusazwe njalo uyisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
The Voice of America.
Umongameli waseMelika umnumzana Joe Biden sikhuluma nje uphakathi kokuhlangana lonqobe kukhetho olusanda kwenziwa umnumzana Donald Trump esigodlweni sikamongameli eWashington DC bekhulumisana ngemininingwane yokuthi uBiden uzajiyela njani uTrump umbuso ngozibandlela. UBiden unxuse uTrump kulomhlangano elandela umkhuba owenzakala eMelika sikhathi sonke lapho umongameli esededela oyabe enqobile kukhetho. Kodwa uTrump kazange akwenze lokho ekunqotsheni kwakhe nguBiden ngomnyaka ka-2017 ekhala ngokuthi uqilibezelwe kukhetho. Onqintisane laye emele ibandla lamademokrasi kukhetho lukamongameli oluqhutshwe ngeviki ephelileyo. Unkosikazi Kamala Harris yena uvumile ukuthi unqotshiwe. Incwadi ezicubungula ezombusazwe zithi ngokunxusa uTrump ukuthi bazekhulumisana ngokutshiyelana intambo zombuso. UBiden uzama ukutshengisa uTrump ukuthi kufanele ukuthi umuntu avume nxa enqotshiwe. Umhlangano kaTrump loBiden uza ngesikhathi uTrump eseqalile ukubumba uhulumende wakhe phambilini kokuqala umsebenzi mhlaka-20 ngozibandlela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela ezombusazwe zeMelika. Umnumzana Tim Moringai ohlala esabelweni se-Ohio khonapha eMelika.
Into lezi zembusazo kumele ziphathwe kuhle ngoba siyakwazi ukuthi ngaphansi kwamazwe amaningi i-peaceful transfer of power is a very very tough pill to swallow. Ngoba siyakwazi ukuthi ma umuntu edliwe kukhetho ukuthi accepte ukuthi udliwe free and fair kanengi nengi uyabe engafuni. So mbona mina laphana umnumzana Trump dliwa ngumnumzana Biden kuye kwakungazake kuyenzakale ngoba siyakwazi ukuthi yena uvela kuye i-department lamabhizimusi. So abantu besi-businessmen vele ukudliwa abakuthandi. So yena waletha i-behavior yena leyo kuqala laphana. But nge-politics siyakwazi ukuthi uyakwanisa ukunqoba nokunqotshwa. So lokho okuyenzakaleyo kathesi ngumnumzana Biden is showing the country ukuthi hayi abantu kumele bayehlise umoya. Ngoba siyakwazi ukuthi i-temperature bese sikhwelile lapha eAmerica bese kuthethiswana okubi and abantu sebekhombana in different instances and situations and inkulumo ingasamanga kahle. So hayi siyabonga kuNkulunkulu ukuthi everything went well. Ukhetho lwahamba peacefully, akula muntu wadutshulwayo, akulaza uprising eyenzakalayo. Umnumzana Trump wanqoba convincingly, so khonoko kungathiwa kwanceda. Ngatwa ukhetho lolo bulisiduze amavoti ngatwa very close angibona ukuthi izinto beziza kuba nguhle lapha.
Ubona ebusa njani uTrump kaThesi nxa siqathanisa lendlela abusengiyo ekungeneni kwakhe embusweni okwakuqala ngo-2017?
Lapha engubonayo akuthembisileyo siyabona ukuthi he has already put people who are loyal kuye not kuma institutions lama policies awayamelika. So sizabona ukuthi ama promises awayenzayo during election amaningi anjengokudeport abantu abangela ngihlala kahle lokutshintsha izinto eziningi lokufaka umnumzana Elon Musk ezikwazi ukuthi ngowe South Africa ukuthi atshintshe the consumption of government lo Vivek Ramaswamy abantu abayekade bemsupporta through thick and thin even being among minorities kungathiwa sizabona ukuthi bazathatha thuba liphi besebengenile ngoba kathesi siyakwazi ukuthi kule nkulumo eziningi that is negative but siyakhangela sibona i-stock market kungathiwa isikhwelile 42% abanye batsho njalo abanye ama 401k sekhwelile by 10,000 so yona leyo nto ekuthi abantu babegcwele izikhwama le mali kuyenza ukuthi abantu bengananzelele izinto eziningi in terms of policy. Ma abantu sebekhangela ama-policies ababayo is ukuthi babengela mali esikhwameni and things will be very expensive. Kathesi sibona amafutha emota achiphile and everything else economic wise ngantwa sesidabuka sesiya phezulu. So it's going to be a mixed bag, but Melis won uti umnumzana Trump in the second term. Uya bemekanja.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe zeMelika. Sixoxela ese Ohio konapha kwele Melika. Intatheli zindaba sezikhuthazwe ukuba zidinge indlela eziphakemeyo zokuthola imali ezinjengokusebenzisa ubuciko obukhaliphileyo bokuthapha izindaba, i-artificial intelligence ngesiNgisi. Le nkuthazo iphume namuhla emhlanganweni omkhulu owe-6th Annual Journalism and Media Summit oqhutyelwa eHarare. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi ezikhulume emhlanganweni lo oqoqo inhlanganiso yeZimbabwe Center for Media and Information Literacy njalo osekelwe yiConrad Adenauer Stiftung yalezinye zithe ubulembu be-internet kanye lenkundla zokuxhumana kwenza kube nzima ukuba intatheli izindaba zisebenze njengakudala lapho ezazisenelisa ukuloba izindaba ezazibalwa kakhulu nguZulu okwakubangela ukuthi kuthengwe amaphephandaba kulalelwe lemisakazo. Lokhu kwakubangela ukuba amankampani ezindaba athole imali eningi beholiswa ngemfanelo. Omunye wengcwethi lezi umnumzana Lennox Mhlanga ongumgcini sihlalo weZimbabwe Center for Media and Information Literacy uthe kuqakathekile ukuba intatheli izindaba zidinge indlela zokuphanda imali zisebenzisa ikakhulu ubulembu be-internet.
Ukuthi wawubala nje ukuthi xa ngithengise ama-newspaper angu-1,000 ngizathola imali engaka. Okwakhathesi sesishifte saku-social media. Sokumele sidinge indlela zokudinga imali kuma-platforms nayo social media. Kungaba ngu-WhatsApp, kungaba ngama-website, kungaba ngo-TikTok laba abatsha laba asebevamile kathesi. Even kuFacebook kulomfowethu lapho upilot wakho uwasitshela ngendlela abadinga ngayo imali.
Umnumzana Lesiphiri osebenzela inkampani ye-Center for Information Communication Technology site obesemhlanganweni lo uyakusekela lokhu.
Njengenhlanganiso esayithi sizama-ke iy'ndlela ezehlukeneyo ukuthi sidinge imali
kakhulu nxa sikhangeleke online sisebenzisa YouTube kakhulu siyafaka ama-programs inhlelo ezijeneyo ngaphansi kwehlelo ethiwa yi-Asakhe Online. Inhlelo lezi zikhangela i-service delivery, zikhangela i-current affairs, zikhangela agriculture. So ziyasincedisa kakhulu ukuthi zingabukelwa ngabantu abaningi, siyathola-ke imadlana.
Omunye obesemhlanganweni lo osebenzela inhlanganiso ebona ngamalungelo entatheli izindaba ngumnumzana Loft Dube othi kumele intatheli izindaba zifundele ukusebenzisa imitshina ye-artificial intelligence ukuze amankampani azo athuthuke. Ofundela umsebenzi wokuba intatheli izindaba umuzi wethu Ncube uthi ufunde okuningi emhlanganweni lo.
Namhla sifunda ngokuthi indaba zokuthathela indaba sizisebenzisa kanjani, ikakhulu thina singabantu abaku-media and journalism. Ngifunde kakhulu ukuthi ukuhlangana labantu lapha esigodlweni seHarare kuncede kakhulu ukuthi kakhulu nxa sesiya phambili njengabantu abafundayo ijournalism sibe ngabantu abakhuluma amazwi amqoka, sikhulume wona amazwi azancedisa abantu ikakhulu ingqubela phambili yabantu abakuma communities, local communities.
Abaphatheke emhlanganweni walonyaka ngabantu abagoqela abafundisa emakolishini ezindaba abafundela ukuba zintatheli izindaba abakanhlanganiso ezizimeleyo labanye abavela kwele Kenya, Malawi, Nigeria le South Africa. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Abezindaba abe-AP babika ukuba izulu lesikhukhula selidale umonakalo omkhulu eBono State kwele Nigeria, lapho okulabantu abangasenelisi ukuthola ukudla. Ele Ukraine lithi ele Russia lihlasele eKyiv lisebenzisa indizamtshina ezithwala amabhomba ama-drones, ama-missiles leminye imihlobo yamabhomba etshiyeneyo. Lokhu kubikwe ngabezindaba abe-Reuters. Abatshayeli bezimota ezinkulu ezithwala impahla besuka eZimbabwe lakwele South Africa besiya kwele Mozambique bathi sebengena nzima elizweni leli ngenxa yabaphikisayo abatshengiselayo emigwaqweni kulelo lizwe besola impumela yokhetho olusanda kuqhutshwa. Abatshayeli abakhulumele Studio 7 abalezimota ezithwala okwenjiwayo okugoqela ilithium, uranium lokunye bathi bethuselwa ngabaphikisayo abathi bazatshisa izimota zabo futhi bebalimaze bengaqhubeka bengena eMozambique besiya olwandle okuthwalwa impahla ehanjiswa kwamanye amazwe. Esinye isiphathamandla seZimbabwe esikwele Mozambique esicele ukungabethwa ngegama sithe kulobunzima obukhulu kubatshayeli abathwala impahla besuka kwamanye amazwe ngenxa yokutshengisela kwabaphikisayo lava. Sithi njalo zingena kancane kancane izimota elizweni leli ezithwala impahla enengi. Okubandla elibusayo eliphikisayo umnumzana Venancio Mondlane uthi waqilibezelwa ngumnumzana Daniel Echapo weFlerimo yena osengumongameli. Ukuze sihlaziye udaba lolu uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umtshayeli umnumzana Nicholas Gonzo osebenzela kwele South Africa.
Kune-strike salabantu bayenza i-protest yama-election labantu ashaywa ne-rigging.
Ye, pho kuyangeneka yini eMozambique? Likubamba njani kolokho?
Before kwaba ne-strike yastopa, manje yaqala izolo usuku lapho bathi kunabantu bavala indlela bathathela ama-truck driver isikhiya bavala indlela nama-truck. Khona manje ama-truck amile abafuna angena eMozambique.
Pho liza kwenzani?
Ngathi abantu balinda i-situation maybe ingasetla bachubeke nemsebenzi. ara jenga manje akuhambe izidolo ngabo 8 plus minus ngaba namatraka afika ku 100.
Yes, singathi ngabathwalana o truck driver laba.
Mina rawahambiswa khona lapha from South East, vala like I crop in the Mandanizi. Le vathini lithiyam.
Abanikazi mama company balitshela ukuthi lenzeni nxa selichapha umngcele khona.
Abanye bathi silinde situation, abanye bathi layitani lobamba iline maku right bentikhona ukuchubeka bona. Abanye bayachitha i-direction baphinda bathi amatruck awasalayithi amaload ayemaphuto bazolayitha amaload azohamba eBedden neRichtersdale.
Ye lina lapho elichapha khona kuthiwa ungaphi lapho ojala ukuchapha khona ba?
Mina ngihamba iroute Mozambique mangiye maphuto from Rustenburg.
Ehe, eZimbabwe khona kume njani? Sizokuthiwa ngani kunjalo emtare khona ngale? Balitshelana abanye truck driver xa likhuluma lapho.
Indawo ngiyazi kakhulu nesituation yeleya Libombo. Elibombo kuyabheda kuhambeki vele khona manje. Amanye ama-border post akuyazi. Mara into ngitshela abantu bafuna ukuya eMozambique via Libombo N4 khona manje bafanele balinde lesituation.
Umnumzana Nicholas Gonzo ngumtshayeli weZimbabwe osebenzela kwele South Africa. Othola impahla ezingena kwele Mozambique. Ube xoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Uhulumende wesabelo seGauteng kwele South Africa usethule imithetho okwesatshelwa ukuthi iza kwenqabela abokuza ukuqhuba amabhizimusi okuziphilisa awukuthengisa ukudla emalokitshini okuyindlela yokuphila kwabeZimbabwe abanengi. UThuso Khumalo usipha lolu daba.
Ngokutsho kwemithetho emitsha elawula ukusebenza kwezitolo ezisathuthukayo ezithengisa ukudla ezidume ngokuthi ngamasipaza kwele South Africa, bonke abanini bezitolo lezi kulesi sabelo kuzafuze babhalele ukuthola amacenca amatsha okusebenza kusukela ekuqaleni kwenyanga ezayo. Ukuze umuntu athole leli cenca, kuzafuze indawo athengisela kuyo ihlolwe ngabezempilakahle ukuthi ifanele yini ukuthengisela ukudla. Uma thengisa kuzafuze achaze njalo ukuthi ukudla akuthengisayo lapha uza kuthenga kuphi. Phezu kwalokho, izitolo zabokuza kuzafuze ziqatshe abathile abayizalwane zakwele South Africa njengesinye semigoqo yokuthola imvumo. Umkhokheli kahulumende weGauteng uMnumzana Phanyaza Lesufi uthi zonke izitolo ezisesabelweni sakhe zizasebenza phansi kwalo umthetho.
If you are not registered, you can't operate now. So we are setting out the registration process.
Nxa ungabhaliswanga waphiwa imvumo yokuthengisa ungaqali ukutholakala usuvule isitolo uthengisa ungela mvumo. Amakhansili amadolobho wonke esabelweni azaqiniseka ukuthi lumthetho uyalandelwa.
From the 1st of December, we believe that there is a common approach across the province.
Kodwa ke umkhokhelo webandla le Action SA uMnumzana Herman Mashaba uchaya phansi ngentonga esithi bangalingi baphe abokuza imvumo yokuthengisa emalokishini.
We've reached a stage where we says
wonke umnotho wemalokitshini kufanele ube sezandleni zezizalwane zakwele South Africa. Nxa ungumuntu wokuza uzitshela ukuthi uyakwazi ukuqhuba ibhizimusi loba ulephepha loba awulalo, phuma uphele elokitshini uyeqhuba lelo bhizimusi elizweni lakho.
Lelinyathelo lisekelwa isakhamuzi selokishini leSoweto uMnumzana Titus Motang.
Kulaba bathi awavalwe abantu bahambe, nami ngiyavumelana nabo. Ngivumelana nabo kuukuthi awavalwe. I-government yethu esivotele esingaphansi kwayo ayisinikeze imali ukuthi sikhone ukuvula leyiphaza shop futhi kube nebusiness abantu bakhona ukuphila, so as i-crime ikhona ukuyehla.
Esinye sizalwane sakwele South Africa unkosikazi Nolufefe Gwanya ongomunye wamapholisa esigaba eSoweto uthi sebese saba ukuthenga ezitolo zabo kuza.
Izinto ezininzi ziya sibolile zabo abazithengisela abantwana bethu, abantwana bethu bayaphela eSoweto and i-government yethu ayinandaba nathi. And manje kunento eviziweyo ukuthi funeka kube ne-code ebhekwayo. Abanye abantu abanaso isikhathi sokubheka la code, bayathenga bajahile bayahamba. So then awubhekanga la code ukuthi ufuneka uyibhekiwe. And then ithiwa leyo nto le, ufike phambili uyayidla le nto leyo uyafa or uphekela abantwana bakho bayaphela endlini bayafa bonke. And then ifamily yakho iphelile.
Lokhu kuzabangela ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi abokuza laba baqhube amabhizimusi emalokishini njengoba eqhutshelwa ezindlini zalaba bantu asebesithi abahambe. Yibo njalo laba bantu okhangelela ukuthi bathenge nxa sekuvuliwe. Isikhulume senhlanganiswe African Diaspora Forum kanye lenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi, uthi lobanje besamukela ngezandla zombili inyathelo lokuvikela ukufa kwabantu abathenga ukudla kulezi zitolo. Kunenge abakwesabelayo ekuqhutshweni kohlelo lokubhalisa kabutsha.
Nakhona nje kunemithetho ama regulation lawo azo implementwa. Asikufisi kube indlela yokususa abantu bokuza kuma business labade sebewavukile. Uma kuyi regulation akwenziwe ngenxa yokuthi yi regulation ezonceda umphakathi ukuthi udle into ezihloliweyo, kungabi lengozi lezi sisitholayo ngoba lokho akulunganga emphakathini.
Iningi labaqhuba amabhizimusi ezitolo lezi ezincane ezithengisa ukudla yizizalwane zase-Ethiopia, Somalia le-Pakistan. Kodwa ke bakhona beZimbabwe labo abalalezi zitolo ikakhulu ezithengisa ukudla okuphekiweyo emalokishini afana leThembisa, Alexandra lakwezinye indawo eSoweto. Kusukela izolo amapholisa aqalile ukungena ezitolo lezi ezithengisa ukudla kuhlolwa ukuthi abanini bazo balamaphepha yini okuba kwele South Africa. Balayo yini imvumo yokuthengisa ukudla kanye lokuthi bakuthenge ngapi ukudla abakuthengisayo. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngiuThuso Khumalo.
Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli elisithumele yona nge-WhatsApp.
Ayiface ka president iyabonakala. Ayi but iface ka mnangaguyala. Iface ubuso nje kuphela akumfanele lo muntu lo. Ayi lowa kutwa president ukuthi umnangagu ayi face yakhe yala. Akushwabene mani ayi ayi ayi. Wathi plastic echikeyo. Uye alti face kude ka president. Ayi iface yomuntu ovotelwa ngabantu uyayibona. Akula umuntu ovotela iface nje sho. Akula umuntu ovotela umnangagu. Akuso ka umnangagu asekumphika ke manje ukuthi ayi aso president wabantu. Uyenzile ukhethe eBotswana udliwe umasisti kabulalanga muntu lapho kwadlula khona umnangagwe eMozambique la manje kuyalwiwa uye futhi wakwenzayo konke lokho wa ananamsa ama results abe Mozambique be aka akula president onje kodwa yena uzophuma kanti uzayanga uzagcina ngani ngoba hayi sekuphika ke manje umuntu kokhona president ongacaciyo ukuba ngumuntu nje hayi hayi.
Studio 7, siyabonga ukuhlala njalo lisiphakela ukudla okuvuthwe. Bengithi ndlulise okunye lapha maqondalo omnangagwa eZanu-PF yonke jikelele. Lethemba babonile ngomsebenzi owenziwe America naseBotswana. Lethemba ukuthi umnangagwa ufundile ukuthi uma kuvota kwenziwa njani. Enxa ukuthi into yaziyo kulwa ngesikhathi samavoti. Ukulwa labantu engilethemba ukuthi kathesi uma edliwe uza surrender kahle 100% inxa ukuthi sebonile ukuthi ipolitiki into enjani ngoba bengayazi besadinga ukuthi afundiswe ngoba nitshela ukulwa nabantu ethusela abantu ngamasotsha cha abantu ebulala abantu enyamalisa abantu kuyinto oyijwayeleyo leyo engilethemba ukuthi ubonile ukhethe lobutswana ukuthi kube yi-free and fair nase-America njalo kwaba yi-free and fair. Uyabona idoti oyenzileyo eMozambique abantu manje bayifile kungenxa yakhe othethe abantu beZimbabwe nowavotisa le namhlanje abantu beMozambique bayafa ngenxa yakhe umnankakho ngenxa yokuthi lojwayele udlame lolwenze eZimbabwe.
Sibone Studio 7 silibone nabantu bonke abalalelayo one okokuqala asibonge nje into eyenziwe eBotswana. I-America vele ngihlala yenza kula problem ye-America vele kutshintshana ama-apartheid 2 i-democracy ne-republic ngama-duties bayanikana lokhana asinandaba nakho ngoba vele ama-Americans azisebenzela ngendlela yabo. OkweBotswana it's not about changing i-liberator, no, it's about i-policy njengoba uGideon eyibeka upresident weBotswana. It's about creating indlela ufanele kusetshenzwe ngayo ngoba if you overstay uyalibala ukuthi njengoba senhleli kakhulu uthi konke kulungile kanti into sezijekile. Nangakithi nje khona kanye komnanagwa i-problem yokuthi sebe-overstayile vele bona abangale eZimbabwe bale problem yokuthi they just fight i-opposition.
Sibonge abalaleli beStudio 7. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe Live Talk Diaspora Forum. lapho esixoxa khona ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukumema izizalwane zakwe leZimbabwe esihlala emazweni achiyeneyo ukuthi zibuye ekhaya zizevula amabhizimusi. Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo nguntungamilinkomo kololokwana kwamatukanduna.